zvinhu zvatagara tichitaura taiuya pano pa-VOA tichitaura kuti vamunangagwa vari kutsvaga third term. Zvese zvavari kuita zvekukonzeresa mirizhonga mubato reCCC vachitenga vanhu, zvose izvozvo zvange iri nyaya yekuvharidzira vemapato anopikisa vavanoziva kuti vaikwanisa kukanganisa zviri kurongwa navamunangagwa nezanupf zvekuti varambe vachitonga vatofira pachigaro. Nyika yedu haicharemekedzwa nedzimwe nyika pamusana pavamunangagwa nekuti ivo vari kuda kuti vaangoramba vachitonga. Saka vana vezimbabwe, vhurai maziso. Apa ndiri kutotaura ivo vacho vekuzanupf vari kufamba vachitaura kuti vamunangagwa third term, vamunangagwa third term, nekuti third term inoreva kutambura kwedu tese vana vezimbabwe kusanganisira vezanupf vacho ivavo.
Tonzwa kuna vazavari munoti nenyaya iri mudarirwe.
Aiwa, chinokosha muhurukuro kazhinji ndechekuti vanhu tive factual, kuitira kuti vanhu vatereri vatitore serious vagozotipa ruremekedzo. Mapato anopikisa kunyanya raiva bato guru nguva iroro reCC rakakundikana kuti riwane kuvhoterwa nemhomho yezimbabwe inova iyo yakavhotera zanupf. Yakavhotera zanupf nokuda kwekuti utungamiri hwavamunangagwa huri clear pakuti zanupf yavanotungamira vari kuda kuti iye achibve chii by 2030. Zvino zviri kutaurwa zvekunzi vamunangagwa vakati, kana kuti kune vari kuti vamunangagwa third term, hakuna munhu wakadero. Ngationgororei mashoko neslogan. Slogan iri kuti vamunangagwa 2030 vanenge vachipo, kureva kuti munamato wavo vamunangagwa, munamato wedu isusu semhuri yekwamunangagwa, sevana vezanupf pamwe chete nevazhinji vezimbabwe, kuti president munangagwa vange varipo muna 2030 muupenyu hwavo mwari achivararamisa. Zvakasiyana nekuti vamunangagwa EDP sezvataita 2023. Tinofanira kuti tipatsanure zvinhu izvozvo tizvinzwisise. Vamunangagwa pache zvavo kanodarika ruviri made it clear kuti ivo munhu anoremekedza bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.
Ndatenda vazavare vadzokora. Hanzi, hatisi kuti vamunangagwa vange vari pachigaro. Aiwa, tinoti muupenyu hwavo vange vachipo panosvika 2030. Munoti
aiwa, vazavare vada kunyepera kuzungaira. Vari kuziva zviri kutaurwa nechislogan chavo chiri kuitwa ichocho. Chislogan ichocho chiri kutotaura kuti vamunangagwa vanofanira kunge vachipo vachitonga, kwete kuti vakagara kupurazi kwavo kana kumba kwavo. Saka ngavaregedze kuuya pano vachinyepera vana vezimbabwe. Tiri kuiziva tsoro yacho kwayakabvira. Tinokuziva yakabvira kunyaya yekuparadzwa kweopposition muzimbabwe.
Vazavare, tinoona kuti kazhinji mubato rezanupf provhinzi imwe chete kana dunhu rimwe chete rakataura nyaya yakaita saiyoyi inenge yatokorasirwa rwiyo nyika yose.
I am not going to speculate, nekuti ndinoziva inini bumbiro remutemo wenyika, uye ndinoziva mashoko akataurwa navamunangagwa panyaya yekutungamira kwavo Zimbabwe. Saka hatingasuduruki pamashoko avakataura ivo semutungamiri wenyika yeZimbabwe uye semukuru weZANUPF. Chandinogona kungokuisirai into light ndechekuti izvo ZANUPF constitution pache zvayo haina a term limit for a leader. Saka vamunangagwa kana tikada isusu as ZANUPF members kuti vamunangagwa varambe vari first secretary weparty until mwari avabvisa panyika ino, zviri kwatiri. Hazvireve izvo kuti zvinenge zvichireva kuti ndoo vanenge vari candidate yedu papresidential election ya 2028.
Vadzokora, bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro haagone kuti akanga ashandura mutemo anga achizobhenefita kubva kumutemo iwe. Mungaona vamunangagwa vachibudira dikita chinhu chavasiri kuzodya here?
Ndoo zvavari kutotsvaga izvozvo. Tinovaziva vari kutaura kuti hanzi vanoteedzera mutemo, vanhu vekutyora mutemo, vanhu vekupaza mitemo yacho iyoyo. Tarisai mone mapaziro ava kutoita chero dzimba dzevanhu chaizvo, vari kungopaza. Ndo zvatiri kutarisira kuti vamunangagwa vari kuda kuita, vari kuda kutopaza bumbiro remutemo.
Vazavari, tipete chirongwa, pindurai tinzwe zvataurwa navadzokora.
Aiwa, isusu tiri kuti sevana vezimbabwe chakakosha panguva ino ndechekuti tisadhinaidzwa meso nevanhu vemapato vanopikisa vakaratsika avo. Chinokosha kwatiri isu ndechekuti tiungane kuutungamiri hwavamunangagwa, tienderere mberi nekuvaka nyika yedu tiri under vision 2030 yekuti tive ne an upper middle economy by 2030.